Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manira anhasi uri musi wechina, chikumi 29, 2017.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare, izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo, vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vaquit Getumile Masire vanovigwa kuBotswana vaMugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire, avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavaMugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika, vati kushaya kwavaMasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha, asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kweAfrica pamwe neAfrica yose.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very remorse at heart because of all my colleagues in SADC. President Masire was the closest.
VaMugabe vatsanangura vaMasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seCongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vaMasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo, vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufu apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavaMugabe pakuvigwa kwavaMasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chatinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vaMugabe hongu vaenda kunochema vaMasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vaMugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe, asi varambirira vari pachigaro. Asi vaMasire vakapuwa mukana wokutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinovimba kuti vaMugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nemamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku, tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika angari parufa apa vamwe vanga vari vaimbouya vatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinorevei izvi
izvi zvamuri kutaura vakandemiri ndazvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndini ndegandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
kopa mashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndivo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria South Africa neStudio 7 Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo. Chikwata cheAPA chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vane vachibatana kuti vaite chii. Inini zvandinofunga kuti tiri kuda samaZimbabweans mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete. Kana muchiti vanhu vanobatana mapata anobatana monitaura kuti vanobatana vachida kuita chii. Kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese. Zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yokubatana kwavari kutaura.
Vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita.
Kana muchitarisa kuti nyika yedu iri ipapi yezvino economy yacollapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawanda wanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane. Iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo. Tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika inoina anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samaZimbabweans tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vaone mabasa. Ndozvandinogona kuita ini.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zveZimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika. Mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri weMDC Vamogen Tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mai Joyce Mujuru veNational People's Party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanupf musarudzo idzi. Mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva Moses Muzila Ndlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamoyo vashandure mafungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe, vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti azadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke Roman Catholic. Hurumende haina kupa humbo hwakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanofanirwa kuve neukama hwepedyo pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vaChi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera kumboyo kwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro gweta remuHarare muzvari Fadzai Mahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubato wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHwende.
No, isu se ma demokrasi tino chingamiza kuwea kwa ita vanu wavira vama here na wango sana moja. Tino zizivatese kuti vanavimbuka vashunire musu umwejete chatino daisu chatino kuruzira semusangano wa MDC ndeche kuti mazimbabwe nzeese vayakunyuta ne utongi wezano PF. Ngati bata na iti gare pasi chite chinu chingwechete chite chisungo chingwechete cheku visa sano PF murumende. So that tinge tine urumende inaita sudose wana.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe inoda ma politicians manyuani. Wane ma ideas manyuani. Tanzu wane ku recycle ma dinosaur anima 20, 30 years. Achungo dipa the same ideas nika singa ene kumbere. Saka this I think it's a sign of new things to come. Kuti wanu wanyuani. Varuku uya ndova cha chinja senior politics muna 2018. Zimbabwe inoziva president umwechete since 1980. Saka nguwe yose hii, tungu namba chungu zorela, nima opposition nacho jose, vanu wagara varimu wa chungu tendelela wazinga pana nima baton stick.
Va wende manzwa zva taurwa na vamusipa varikuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu semdc hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwe vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwe vese vakagara pasi vakatenderana kuti ningi uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wokuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese MDC but nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika vakahwina maelection vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakaritsana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana zvimwe zvitaura navahwenda no ishu iripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo wedza vari kutonga wedza kuopposition vagarisa ngavachi acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Azviite, tinoda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe. Ndo culture yepolitics even internationally. Akona kuti wojuma maelection one after the other. Oramba uchiti aiwa makore angu hazvisati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura itinzi.
Ine handisi kuwirirana navamusipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu irikutadza kuhwina saka ngatisaburane yevanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuitika but for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinyu. Ndo chatiri kuti isusu tese uyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muZimbabwe chii chingaite kuti shanduko iuye chii chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii tisingataure nyaya dzemapositions ku MDC hatikudze mapositions pamberi.
Mutedzeri wemubato weumwe MDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vaLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zveutsi hunokachidza muguta reHarare, izvo zvapa kuti vezvitoro zvizhinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angaurwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi varova mapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu payada kutiza ndopa yasvika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitozvifambirawo zvavo. Ndopa kuvara vana vatatu. Umwe wacho tangona afukidzwa hatizi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopa tanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvinhu zvitofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomorodzi eita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDenford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDiz Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadzore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya Artu Daro, zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakonzera noizvakaii mumwe mavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa. But nyaya yomberi ipo nyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorarama sei. So nyaya yomberi ipo haisi nyaya yekubvisa vanhu mavhenda o nyaya yekukandira maspice, inyaya yekuti tione runyararo vanhu vachitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru kuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano yovati vachina masa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva mavi iri wakarongwa neChatman House, Sapes Trust, Rises in Zimbabwe Coalition nenet vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvaugara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga, kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda, zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopiwa matsamba anodonongodza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobva kacha. Vati nasha nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvivezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo, kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwe ndikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wanotitira ndiyo kuti at first wakatora mare kwatiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead. Kutora futi kuti aiwa pane mare aina ahead. Wapedza kudaro waona kuti hatisina mare. The only thing they want to try by all means is to deport us. Wanobva kutibata kuti deport autiendesa kuLindela kuti watidzosere kumusha.
Izvi zvinotsigirwa navapasimo masuku vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vasina mapepa vakawanda vanobatwa senhapwa uye havatongwi nenguva.
Izvi kuzvanongo kutora visa kutsotsi. Inosafanisa kuti ngarutora vanhu achisa mumaseus. Anotora inomwana 2 weeks ari mstocks. Yacho vanongo chiko postpone. Vanofanira kuti akada otongwa ako kana otodeport. Nenguva.
Amai Anesu Gotora vanoita basa rekutengesa vanoti mapurisa ekuSouth Africa anovawanira mhosva senzira yekuda kupiwa mari yechoko muhomwe.
Nokuti hwani takagara ipo pano tokona kungoridzirwa pfuti. Wakangozvimugarira ipo pano patafura papazi. Ehe, uchifamba ipapa unosvika apo papepa panera tosungwa nemapurisa ID passport. Toda 100 rand, toda 50 rand. Iwa huna 50 rand yauda utengo uchingwa. Ndobvisa 50 rand yandompa. Ndosara ndisina chinhu.
Nyanzvi zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pane dambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yava Robert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patino attenda mademo, it's quite clear kuti vanhu vezano especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezano. Of which it occurred the majority of and fun good panemuna review central intelligence as Sermon was an Pona Kwakat. Those no way to ever command a CIO. Kutimunupano, I won. A Pasha Iku, one per moon, one not U, you don't see a manu, Musia, Eku, Kwakat, Kwakat. And this was so, those much later out one once we suit Zanu irikuto tumira iriku investors zvakanyanya even diaspora.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muBotswana nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe neupfumi husina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Ata Chiguriwa.
Yashika nguya kuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taita rombo rakanaka kuti takwanisa kutaura namukoma Farai Muza. Ngatimbonzwai kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parisutu hatina hedu dambudziko yekunzanzi zvemaspike nechibhozi. Isutu tine motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Zvozi tangosvikopa vari ipapo tongomira tovara dzozvi zvedu kusvikira vanopedzisira kuti kuti motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Kozi ishu inoitika pabva yekunzi maspike ndeyekuti vacho vanenge vane mota dzisina mapepa akakwana vanogaida kuti ndo pari kuenda maishu emaspike ipapo. Kana iwo uchida unokwira kondi unofanira kutarisa kuona kuti ine passenger insurance here iri valid. Ukaona ine passenger insurance ine zviright. Ukaona ine certificate of fitness ndochimwe chinhu chaunofanira kutarisa. Kozi kana ishu certificate of fitness ukaona uri imomo ava vanhu vaya nyangwe vaine passenger insurance havakombansetwe neinsurance company because motokari iyo yange isiri roadworthy. Saka iwo unofanira kutarisa kuti motokari yawakwira ine certificate of fitness here kuda kuti iwewe kana vati wakwara urimo wotoita make sure kuti chakombanzirwa. And chimwe chechitatu ndechekuona kuti motokari iyoyo ine temiti here uyezve mamutyairi anamirwa kuti pamotokari ipapo moona kuti ane research here medical nedefense because nyangwe even ine certificate of fitness nyangwe ine passenger insurance ikaita tsaona mutyairi anga asina mapepa iwayo ekuti akati qualified kudrive haishuwe futi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu nichitimbirane zvakanaka vateereri tokusiyai muina Chris Gande nanditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipho.
Okay wabanga umphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi amapolisa bazisa ukuthunga abantu bezimbabwe. Bebazisa ukuthunga hathi kuphela ukuhlungu babazisa ukuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Kabe nahulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama spikes eHarare lamhlanje.
Se lamalunga heqembu lembube ele insingizi zipongazi khonapha emelika lawa majahake bakhonapha kuma studios ethu lamhlanje.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7.
Okay wabanga umphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kubika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMikhlizi Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa ukuqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotoring drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Ina SCG volume kabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol yane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotoring drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongene hathi kulandela nje.
The objective iqhakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzene ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele yasuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipho.
Omunye wabakade bekulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona. Yes, ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kuloko asikwamukelenini ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ebuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleleni North laye uthi liyemukeleka lelinyathelo likaMoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini bengathi eminyakeni yonke ebesiyiphila. Ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle, so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofu yana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli okwamanje uthi liyancomeka lelinyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani lendlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesaxwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustin Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa amevala njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxelo meli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lama-spice ukuthi-ke uzasutha ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani? Lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ngokuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kangikhona. Ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela, uhulumende sedinga imali emgwaqweni, phiwa amapolisa nxa benikwa target ukuthi kona namhla nxa liphenduke enkambeni fanele be le 2000. Amapholisa ayenza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonjwa yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapholisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapholisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapholisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Mtunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapholisa kuthiwa khona into embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edale lephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uZulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxele omunye wabahitshwe yi-tear gas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ethela i-tear gas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngqubevanga enzima edolobheni abantu bayagidinisa kuqalisa ukuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile lawo itiyegasi.
ingihitshile iloku ingihitshi itiye gadi lapha kunelson mandela lapha abantu abalwisana khona lamapolisa
ngabantu kuphela abantukazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje
sekudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usechonukile bayalwisa abantu lamapolisa la alwisa luthuli kunelson mandela lapha
akula yini ababotshiweyo
asizakwazi kathesi vela kukhangeleki ngoba bayagijima bagcina indawo bagijimisana lamapholisa sizakwazi lethu ukuthi kuhamba njani
sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela ama-spikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho
ye yikho kucaphula abantu abantu bacelukile idolobha lonke lakoleharare leli kunzima
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlobulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli. Esadake uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonishwa bonke ehamba kancane kancane wasokuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazo weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njoba nje simazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda kuma ikhuluma particularly indaba ze America lase UK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenza life for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphathi intambo abayisikalo chaka lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe ubongabe lomgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze eBotswana lama ministers angu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe lamali. Ukuthi South Africa balethe u deputy president uSir Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilethi esithi thina umkhono mabo ucinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into ejengisa ukuthi umongameli Mugabe konke la misiza zakhe bayizwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba, wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamachuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaffron kweleBotswana.
ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethu lwemhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngowaye ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatzai Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulola lo usebona ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kanti sonke sibaningi sinje sile ndlela zethu esicabanga ukuthi leyi ngasebenza leyi mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo okhona. Wonke umuntu usefunda abe ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina esikufunayo kuphela khona ukuyana ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthi ningalokho okwenzakalayo?
Ngibone ngani mina lokho kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe kabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sokunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa ukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha okho kwenza ukuthi uPresident Mgabavu isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzane Tsvangirai ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu kabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lo ukuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi wezombusazi avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa inqubo esengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhethwa ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo indlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwana ukuthi umuntu ofika azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu singabala maybe uMagreb Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla atshiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
kutshengisana nomdubo kubuhlungu-ke kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu bezimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe balema-experiences ukuze singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe ngumuntu oyedwa bonani kusukele kuthini izimbabwe yavela empini seyivela empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hhayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu ngibona khonokho kuyinto akusinto enhle kuyinto ukuthi kufanele siyilwise ngemva kwakhonokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende ngibona ngani lapho kofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu bezimbabwe baze bazi ukuthi hhayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu ukhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zimi njani kasoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sisikhethe uprezidenti ongekho ephathini.
Hello ke ngomnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane ubexoxa endawonye lomnumzana Mxolisi Ncube yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi yi-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $54 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabo mongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalambulela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya uDumisani Ramatu Moyo lo blessings ngo Nkomo majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha.
Hayi sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi kuyabongeka nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuze ingoma kabasihlabelele. Angazi majakithi lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Hayi silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe nguye ophethe ingungu laphana uNkomo iqanda lelo lilani phakathi ithoyini instrument oyiphetheyo
Ele toy shaker. So liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi ngizothi likhiphe sound.
Hayi yenzani likwazi amatshe hakithi.
Sabela wena. Sabela ka. Sabela wena. Sabela ka. Sabela wena. Sabela ka. Sabela wena, sabela kaya, sabela wena, sabela kaya, sabela wena, sabela kaya, uyabizwe kaya. Kansa makwakwa, kansa mikanzo, kuma mazwe, wonke wemali. Dance me cansos, kuma mazwe, onke we mali, so bona pi.
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sibili. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka-1987 esobukazi secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sasicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenze ube umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanye omhlaba.
Aba ngiyakhumbula kudala lalingani libaningi.
Yeah.
Kwahamba njani kona?
Sasingu 6 ekuqaleni ama abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi ethiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usise ukuqaliseni kungana ukahlangana kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifuna siyenze kuze kube ya kuze kube naphakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama li-performa e-Kennedy Center kuhamba kuyahamba njani kahle kahle?
Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kuleqembu elivela e-Chicago abaza performa ukuqaleni then soku performa thina and then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisemo ukuthakazelela uJFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center lamanye amaqembu wonke avele endaweni ezichine kulamaqembu avele India kulamaqembu avele Bulgaria lamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khona apho umkhaya asigqibeni ngoshosheloza amajaha akithi
akuthi sho shaloza yelele uye ulesondaba mayo othistimela Sivele zimba we shosholoza kulezo ntaba simela sivele zimba shosholoza kulezo ntaba simela sivele zimba
uyabale
uyabale kulezo ntaba sinela sivele zimba
awubonike kwamnandi kwanjalo esikhathiso esibe lomkhawu sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igcibe uhlelo igama uChris Gande lilale
lonto ngamili inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.